chokwadi, utungamiri wanga wasungwa, vari vatanhatu, vanga wasungirwa mhosva yekuita inonzi public nuisance. Public nuisance kunongonzi kunyangadza paruzhinji. Saka iyoyo taenda kukoti, saka tasvika kukoti vaona iwo kuti mapepa awa asati anyatsokukwana. Saka vati vachazodedza vasungwa nemasummons. Yechipiri yanga yakatarisana nemutungamiriri anonzi Obed Masaraure. Ari kunzi semutungamiriri aifanira kunge akapa notice, kukumbira notice kuvakuru venzvimbo vanova mapurisa kuti tirikudawo kuita gathering kana match mudunhu ravo. Saka iyoyo yapinda mudare, apiwa bail $50. Saka izvezvi kutaura kuna vabuda.
Asi vari kutambira here ivo vamasaraure mhosva yavari kupomerwa?
Mhosva vari kuiramba.
Saka vari kuti chikonzero chavo ndechei chekuti vasazivisa mapurisa kuti vakupinda munzvimbo yavo?
Ndikapinda ikoko ndinenge ndava kumhanyirira dare nekuti inyaya yatove pamberi pematare.
Asi tichitarisawo mamiriro akaita nyaya iyoyi, imiwo segweta ravo, munofunga here kuti vane mutemo wavo wakatyora?
Ini nemainstructions andakapiwa ndiri kuona vasina mutemo wavo wakatyora.
Saka vanotarisirwa kudzoka rini kudare ivo vamasaraure?
Nyaya yavo iri kunopinda mudare ichinotongwa musi wa2 September, gunyana 2 gunyana gore rino. Asi tapa chiziviso notice yekuti musi iwoyo tinenge tichida kuchallenja mhosva yacho charge nekuti tiri kuona tingakodzeri.
Pane dzimwe mhiko here kana zviga zvavatemerwa kuti vange vachiita?
Vava Masaraure ndivo vapinda mukoti ndivo vapiwa zviga izvozvo. Vanzi vagare pamba pavo kuchikoro kwavanogara cheMhanza High School. Vakanzi vasainterfere nemawitnesses or mainvestigations. Vakanzi vanonozvipira kumapurisa chishanu chega chega nguva dzinobvira 6 mangwanani kusvika 8 manheru.